gurupo rekutanga rakapuwa best certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa yesvondo rakapera, the rest vakatonyoreswa musvondo rapera.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana, vari kupawo here nevanhu vakuru mabeta?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru, nekuti iye zvinezvi generation yese iripo iye zvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa, nekuti zvakavamba utongi hwapresident Moi pakava nedambudziko dzvuku, nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuka aende kuZimbabwe, haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikana kuti kumusha kwavo ndekupi, asina kana hama imwe chete yaanoziya kuZimbabwe ikoko. Saka namukusungwa ikoko uko kakava dambudziko, nekuti munhu haana kwaanotizira. Zvakaramba zvaakungoti vamwe osungwa, kune vamwe vakatombosungwa vachiberekera mumatorongo, vari vanhu vechidzimai vaisungwa akazvitakura, unoberekera mukati metorongo. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese, kana kuti utore license yekuti uite business, kana kuregister zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakava zvinhu zvakaoma. Saka takava neupenyu hwakaoma kwazvo kuti uwane basa raunoshanda kuti ukwanise kuraramisa mhuri. Zvakava zvinhu zvakaoma kwazvo. Munoziva kuti upenyu hwemunhu wese anorarama nechitupa. Chitupa ndo chinoita kuti ukwanise kuorganiza zvinhu zvese kuti ukwanise kuone upenyu hwakanaka.
Saka manga muchirarama sei musingakwanise kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujarijari, uchingoti ukanodai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo mumwewo asara ari pamba, anosarawo achingoedzawo kuseenza chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakatava pakanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira, kusona machira ekuisa mafurauzi. Avo madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry, ndo ranga riripo. Zvino wangoti ukagadzira tebu uchiti unotengesa, kana kugadzira situlu yekuti uende unotengesa, wosanganawo nemapurisa, wasangana nemapurisa wotengesawo, wowana mari, wochengeta imwe inoita kuti imbokutonzawo mazuva okuchisenza kabasa kaya kaya. Ndo mararamiro ata achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vanga vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificate mubereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba reserese rinoindiketa kuti ndewenyika ipi. Saka nazvakava dambudziko rekuti vana vava vaende kuzvikoro vanga vasisina nzira. Zvechechipiri, kuti mari dzacho dzekubhadhara maschool fees dzaadzichinetsa zvakaoma. Maschool fees inguva iyoyo anga akaoma chaizvo kuti uwane mari yacho yekubhadharira mwana school fees. Saka natakawa nemadropouts akawanda kwazvo by that time. Asi vana vedu vari vanhu vakanga vari vane misoro inokwanisa kudzidza zvinokwanisa kuenda pamberi.
Mataura nyaya yekuti vanhu vanga vachisungwa, mamwe madzimai achisvika pakusununguka vari mutirongo, vanhu vanga vachitongerwa nguva yakadii kugara mutirongo kana vabatwa nenyaya yekushayiwa mapepa?
Mumwe aigara mwedzi, mumwe mwedzi miri.
Pari zvino kune vanhu vakawanda zvakadii verudzi rwenyu irworwo?
Tingatoverenga kuti vanhu varipo iye zvinezvi vanosvika ku4000.
Tinonzwa vanenge vachitaura vanongoti muri veshona community kana kuti verudzi rweshona. Vanhu vese vakangobva kuZimbabwe here kana kuti yangowo yekuti nekuti makabva kuZimbabwe makungonzi muri mashona?
Vakawanda kwazvo ndeveZimbabwe, namba huru ndeyeZimbabwe. Vashomanani kwazvo vangangoverengerwa kunedzimwe nyika, ngoti vairi mumwe chete vatatu. So
zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uko?
Chinhu chakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kuvana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabhasarizi anonzi mabhasarizi ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Iye zvino tine vana vane nhamba yakati kurei, vakapasa maexams avo, nekuti vana vedu vari kupasa zvakanyanya zvekutodarikidza kutopfuura varidzi venyika. Saka na iye zvino vana vedu vazhinji vamwe vakuenda kumayunivhesitiz, vamwe vakatotora madiploma yeulawyer, vamwe vakudzidzira udoctor, vamwe vakudzidzira uinjinia. Saka na zvari kutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Makutarisirwa kunge muchizowana mapassport mushure mekunge mane mabirth certificates nezvitupa, munotarisirawo here kuti nerimwe zuva muchaenda kuZimbabwe?
KuZimbabwe munhu haungaregere kuenda, unoenda nekuti unenge wane matsamba, nekuti achitadzisa vanhu kufamba matsamba. Ikange wane matsamba, munhu wese ane rufaro rwekumboenda kunoona kunyika yakabva mumadzibaba avo.
Izvi zvamungataurawo pamusoro pedanho rakatorwa nehurumende rekukubatsira irori?
Danho rakatorwa nehurumende rakafadza zvikuru nekuti rakabvisa vanhu vazhinji muuranda hwavanga vari. Vanhu vanga vari muuranda unotyisa kwazvo, wekuti kana dai uchifamba uchipinda imba nemba wanga uchisiririswa nekuona dambudziko ranga richibatwa nemhuri yeZimbabwe yanga iri munomu, yanga yakutambudzika isisina chimwe chibatsiro chingaibatsire.